Nengo dze MDCT mbiri, dzinotiva David Tekeshe, vanove mtevedzeri wembatu wa omwe mprovinze Manicaland, pamwene nengo eboka reve shidiki mbato iri, vawila dinyazorwe, nasivamiswa pamberi pedare la Major Street kwa Rusape, vachipomerwa mhosva yekurova mapurisa, pamwene kuramba kusungwa, muchuchisi wenyaya iyi, vatiri vanhu muchikasira, vanonzi vaudza dare kuti vaviri ava, vakarova mapurisa zvakaomarara ndokuramba kusungwa nechishanu svondo rapera mushure mekunge nhengo dzeMDCT dzakanga dzopembererwa kupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kwakanga kaitwa vatazviona vanove vanoona nezvekurongwa kwemisangano kumakoni central avo vakanga vari muusungwa zvakare pachiitiko ichi pakasungwawo vatori venhau vatatu avo vakazoregedzwa vasina mhosva yavapomerwa gweta renhengo dzeMDCT idzi vataurai kupe avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 parunhare vari kwarusape kuti vasungwa vaviri ava vanzi nemutongi wedare vashingirai mutiro vabhadhare mari inoita mazana maviri pamunhu sechibatiso
vangonzi vabhadhare $200 sechibatiso chete hapana mamwe maconditions aiswa nedare like my reporting conditions imari yechibatiso chete yanzi nedare vabhadhare
vakupe vati vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi
vasungwa vari kuramba mhosva yavanga vachipomerwa mari vane zvikonzero zvakati kuti zvavari kuramba nazvo mhosva chimwe chacho ndechekuti vamwe vacho vaedza kuzvidzivirira mushure mekurohwa nemapurisa akati kuti anodarika ivo makumi maviri mumwe wacho anonzi David Tekesho mumwe wacho ari kuti akarohwa nemapurisa anodarika gumi saka mukuita kwose uku kwose kwavakaita kwaiva kuedza kuzvidzivirira kubva mukurohwa kukuru kwavaitwa nemapurisa
vaenderera mberi vachiti vasungwa vaviri ava vapinda mudare vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kurohwa kwavakaitwa nemapurisa akanga akapakatira zvombo zvokuti vatokumbira dare kuti vasungwa ava varapwe
hongu samusungwa wekutanga David Tekesha akakuvara zvakanyanya zvokuti aita chikumbiro chekuti aonekwe nachiremba semunhu akanga asati aonekwa nachiremba asaingovhenekwa nanamukoti chete taita chikumbiro chekuti akwanise kuonekwa nachiremba akakuvara musoro ndo akanyanya neruoko ruoko ro rwanga ruchizvimbi musoro akatosungwa anga aine bhandiji musoro wose saka sati anatoziva kuti extend kana kuti kumakuvarira acho aakaita akasvika papi semunhu asati avhenekwa nachiremba
MDCT inoti yaida kuratidzira marusape ichiti mutungamiriri wenyika varobert mugabe vanofanira kusiya chigaro sezvo vasisakwanise kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nemamwe matambudziko akatarisana nenyika zvakazokonzeresa kusungwa kwavamarima nevamwe vavo vaviri ava vamarima vanonzi vakasungwa mushure mekurohwa nemukuru mukuru wemapurisa marusape dispo gwangwava hatina kukwanisa kunzwa divi ravagwangwava sezvo aramba kutaura nestudio 7 nezvenyaya iyi asi bato iri rakatadza kuratidzira mushure mekunge mapurisa azvindikita vatungamiriri vebato iri kwarusape pamwe nekumbochengetedza vatori venhau vatatu avo vakazoregedzwa vasina mhosva yavapomerwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.